Tinashe Mambiriri uyo ane makore makumi maviri nematatu ekuberekwa. Anoti akamboedza kuzviura yakatatu kese kubva paaiva nemakore mapfumbamwe kusvikira gore rakasvitsa makore gumi nemasere kana kuti 18.
I have survived suicide katatu. Kekutanga I think was around 9 years. It was a very simple issue yekuti vamwana aida kuenda ukwekwe ndobva andisiya then ndobva ndamwa mapiritsi. Akazoita likely ndakaita munhu akakasira kuzoona ndobva andirutsisa. Then the second time ndandanitsana nambuya kumasvingo, I think ndobva ndabata banga then ndobva ndada kutozvibaya and then ndobva ndaita after zvekuti I think chinhu chinoitika because even the last time fitanga rinyaya yebanga chinhu chinoitika is the hardest part panyaya idzi. Is always the final push. No need. It's hard to explain. Kana uzato ambo da kuzviita. But even ungotora banga uzvibaya, it's not easy. Kana ungoisa tambo muro kujamba. The kekupedzisira kanorema, which is why maybe vanhu vachizoshandisa zvinhu zvakaita semushonga, but maybe mushonga might be easier. I assume so. Is anything painful? Chinokupa a long time of reflection before you do it. And ndingati my challenges anaitika is well. Kuno kuZimbabwe kwatiri hatina zvinhu zvakaita sematherapist ari accessible. It's maybe only available for vanhu vane mari if they actually even good enough to really help.
Tinashe anoti iko zvino ave kunzwa zviri nani uye ave kuita basa rekutyora hake vanhu mbabvu kubudikidza nemutambo nechikwata chinonzi Simuka Comedy. Asi anoti hurumende inofanira kuona kuti yabatsira vanorwara nepfungwa kana kuti vanenge vachishushikana mupfungwa.
Inini personally well, I've used art as a form of expression. I have engaged on a friendship bench. I've offered my performances for free to friendship bench. I'm organizing for one, but I've worked in action and went on my reserve and talking, but even my reserve is Rico. And I've also tried through an Asinka comedy. I've also tried to recruit one Wakawanda into doing comedy, into doing acting, and into also doing music, because I know art for some people is a form of expression.
Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti mirizhonga pakati pevanodarana ndiye imwe iri kukonzera kuti vanhu vasvike pakuzotora upenyu hwavo nokuti vanenge vashaya wekutaurira zvinovanetsa.
Kusawirirana ikoko kungava kushungurudzika, kunounza kushungurudzika kwakanyanya munhu ozosvika pakutora upenyu hwake. Zvakarewo mhirizhonga ingaitika mumarelationships, imomo kungava kurwa baba namai mukati memhuri. Izvozvo zvakare takaona kuti zviri kuunza kana kuti zvinokonzera kushungurudzika kwakadzama kunoita kuti munhu azotora upenyu hwake.
Musi wa10 Gunyana, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva revanoshungurudzika mupfungwa vozviuraya kana kuti World Suicide Prevention Day paurongwa hwakaitirwa patiri vanhu Therapeutic Community kuruwa mudunhu reGoromonzi District. Dr. Murambidzi vanoti Zimbabwe iri muchikwata chenyika dzine vanhu vari kuzviuraya vakawandisa. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti nyaya yekuzviuraya raya inosangana nevakadzi pamwe chete nevarume, asi varume ndivo vanonyaya kuzozadzikisa pfungwa dzokuparadza upenyu hwavo. Dr. Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti vanhu makumi masere kubva muzana vanorwara nechirwere chekushushikana zvakanyanya mupfungwa kana kuti depression, icho chinozoguma chakonzera kuti vazviurai. Vanoti vamwe vana vane makore ari pasi pegumi nemashanu vanozviurayawo vakashaya rubatsiro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.